Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 18, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nhasi ndigunyana 19, 2019. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti iti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba nevana mukoti nezuro vakapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombei vabuditswa muutapwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei, vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo, uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai, tinotombonzwa mwoyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzoka kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Kuti mupenyu here, ari kupi, chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa hachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vabothwo mbuva yesango vati havakwanisi kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panharembozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera. Vana mukoti vekubulawayo vanonzwo vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwavamagombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi, zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosiah Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri hwevaratidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mm-hmm. Vagari vemuchitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster pamusoro pekushaika kwemvura uko vanoti kwasvika pasi zvisina kunaka. Mukuru wesangano rinomirira vagari veguta iri rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti mvura shomanana inowanikwa pazvibhorani iri kutengeswa uye vanhu vave kurwa pazvibhorani apa zvinopa kuti vanhu vasakwanisa kuwana mvura shomanana iyi.
Dambudziko riripo ndere mvura ratiri kunyanyo gununguna naro nekuti muchitungwiza tane mwedzi inokwana 6 kana kupfuura mwane gore chairo vasati vawana mvura mumapombi. Saka taikumbiriso vehurumende kuti vakwanise kuwanikwa vachideclare kana kutaura kuti dambudziko remvura rave dambudziko repasi rose kana kuti national disaster. Mararamiro atiri kuita muchitungwiza tikurarama upenyu hunotyisa nekuti tinokwanisa kungowanikwa tasangana nezvirwere zvinosanganisa ana typhoid, ana cholera nemidumbu zvivamwa izvozvi patiri pana pavari kutorwara izvozvi nekuda kwekushayikwa kwemvura. Kushaikwa kwemvura uye masuwedza achierera mudzimba achierera murodhi chinhu chiri kutambudza vagari vechitungwiza.
Saka mvura shomanana iyoyo yamuri kuwana muri kuiwana kupi?
Avo vane mabhoho avo vari kutengesa mvura vari kutengesa mvura 20 liters vamwe vari kutengesa dhora chimwe chete vamwe vachitengesawo dhora zviviri. Hapana munhu anokwanisa kurarama nekutenga mvura nemari yakadaro nekuti uchada mvura yekubikisa, uchada mvura yekushandisa kugeza, mvura yekupinda muchimbuzi. Unopinda sei nemari nekunetsa kwemari? Vazhinji havaende kumabasa, vamwe vakwegura, havaona mawandiro avanguva nemari yakadaro yekuchenga mvura. Saka taingokumbirisawo vagari kuti avo vane zvibhorani taikumbirisawo kuti tingokwanisawanikwa tichibatsiranawo murudo netsitsi kukwanisa kuwanikwa tichipananawo mvura ine kunzwisisana.
Munotarisirei kubva kuhurumende?
Dambudziko remvura zvaradai hurumende dai yatinzwirawo tsitsi yatiurangarawo vaona zvekuita. Tikurangarawo kuti mwedzi mitatu yapfuura Meya Lovemore Maiko vakativimbisa sevagari kuti vachazodrila vachazoisa zvibhorani muwadhiroga roga zvinokwana muwadhiroga roga chibhorani chimwe chete. Asina nhasi vaangoramba vakanyarara, hapana chavataura maererano nezvibhorani, chinova zvinhu zviri kushungurudza vagari. Uye zvekare tiri kuona kuti hapana ari kutimirira kana kuti ari kutirimuka nekuda kwedambudziko remvura. Mukaona muchitungwiza izvozvi muzvibhorani vanhu havacharara mudzimba, vari kurara mumitsara yekuti vakwanise kuwanikwa vachiwana mvura muzvibhorani. Ende zvibhorani kwacho ikoko zvekare zvatingati zvibhorani zvepublic, zvibhorani zvacho izvozvo paane bongozozo, pari kurwiwa, pari kubiranwa, vamwe vari kutengesa mvura zvekare ipapo muzvibhorani zvepublic. Uye zvekare tokumbiriso maMP edu vakapuwa mari dzeCDF kana dzecommunity development funds kuti dai mari idzi vakapuwa dai matirangarirawo, sezvo nyaya yemvura iriyo dambudziko rakakurisa muchitungwiza, dai matirangarirawo nekuti isirawo zvibhorani mumisha matigere.
Kana iyo mvura isiri kuwanikwa kunyange hurumende ikadeclare national emergency muchitungwiza, mvura yacho inenge ichibva kupi? Tarisiro yenyu iri papi panyaya iyi?
Tukona kuti vakadeclare kuti yave national disaster chinhu chinokwanisa kuvhura mikana kune vamwe vatingati shamwari dzakatikomberedza kuti vakwanise kuwanikwa vachitibatsirawo nemvura, kana kuti vatingati madeveloped countries, madeveloped partners vekuti vanokwanisa kutibatsira, kunyange maembassy chaiwo mamwari mukati meinonyika. Vakaona kuti nyaya yehurumende yapindira mairi yataura kuti yave national disaster, vanokwanisa kuwanikwa vachitibatsira zvekuti vagari tinozokwanisa kuwanikwa takuyamurwawo nezvibhauza, mvura kana matengi emvura ekuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachiona mvura pese pavaidira.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Nezuro akabatana akaita musangano nevatori venhau apo akabuda nechisungo chekuti nhengo dzavo dzicharega kushanda nemusi wechishanu kana Dr. Peter Magombei vasati vawanikwa. Masangano aya anoti achatorawo mukana wekuyeuchidza hurumende kuti itore matanho pamusoro pekuparadzwa kwezviwanikwa zvikuru zvicherwa mumaruva akawanda emunyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutungamiriri weAtus vaObert Masaraure.
Tanyanyosunga kuti kutorwa kwakaitwa vaMagombei kunoti afecta tese. Saka musi wechishanu varayiridzi nevana vechikoro ngavatore zuva irori kuti vange vachinamata vasaende kumabasa, vange vachinamatira kudzoka kwavaMagombei. Iri riri zezuva richange richiitwa nenyaya dzezveclimate change pasi rose vachiedzira kuti hurumende dzepasi rese dzidzirise nyaya yeclimate change. Saka tichange tichingotwe pakurega kwavachaita kumabasa vachidhimanda kudzoka kwavaMagombei, tichiratidzawo kushushikana kupazwa kuri kuitwa nharaunda dzedu nekushayiwa hanya kuri kuita hurumende kuchengetedza chinongo dzeremaextractive sector zvinotwa zvekucherwa kune migodhi. Tichipiri tawirirana zvakare kuti nyaya yemihoro yedu ichafanira kuti iuye iri indeksi neinterbank rate. Zvatati zvekana zviviri izvi zvikange zvisina kugadziriswa tichazenge taakutora mamwe matanho. Asi saka musi wechishanu hatisi kuzodzidzisa vana nekuda kwezvikobzero zvandadoma izvozvo.
Munoona zviine zvazvinoshandura here kana kuunza mumamiriro akaita zvinhu tichitarisa kunyaya yaDr. Magombei pamwe chetewo nenyaya muri kutaura yekuri kucherwa zvicherwa uko?
Hongu chazvinonyanyochinja zvinochinja pakuti macitizens atange kuona basa ravo rekuti zvinhu hazvichinjwe namwari, zvinhu hazvingoerekane zvachinja zvoga. Kuinvolva macitizens, maticha nevana kuti vatange kuita basa iri zvinowedzera kunzwisisa matambudziko ari munyika kuvana vedu, zvinowedzera kunzwisisa matambudziko ari munyika yedu kuvabereki vanenge vatumira vana kuzvikoro izvini kuvadzidzisi vacho. Saka zvinotibatsira izvezvi ndechekuti kana zuva rapera kana zvatava takashuvira kuti zviitwe zvisina kuitwa, tichazenge taakugara pasi taakukonza kuti hatitange kotsautane sematicha chete, asi taakutonzwawo nevabereki vanga vatuma vana kuzvikoro kuti tocheita sei. Ende munoona kuti patinezenge taakuita imwe action inoenda mberi tinosvika pakuzohwina nenyaya yekuti tive tichiwedzera kubatana semacitizens tichinzwisisa basa ratinaro rekuchengetedzana pachedu kuti umwe wedu haangangorashike tongonyarara toendera namabasa sebusiness as usual. Saka hurumende ikatadza kuti dzorera vaMagombei zvichaita kuti tiite mama actions kumberi ayo anenge atinofunga kuti anenge akusanganisirwa vanhu vakati wandei kusvikira hurumende yanzwa chichemo chedu yaita kuti iwane vaMagombei.
Muri kutaura sekunge mune ruzivo rwekuti hurumende ndo yakatora vaMagombei, chii chinokupai kuti mudaro?
Hurumende ndo ine basa rekuchengetedza macitizens, ndo yakapuwa basa iroro. Saka kana munhu achinge ashayikwa ndo kwatinotarisa tichiti aendepi, hatingabvudzane pachedu tine vanhu vari kutora tax kwatiri vachiri ndo vanochengeta vanhu. Chepiri, ini ndakambotorwa pandakapambwa vanhu vandakati vakanditora nezvombo zvavo vakabata zvombo zvinongowanikwa nevanhu vanenge vachishanda muhurumende vanenge vari mumiritari vari masoja. Zvichitarisawo nezvavaitaura neni ndine kugutsikana kwekuti ndo vanhu vehurumende vamwe chete vakanditora. Asi tizonzwawo nhoroondo yava kutorwa vaMagombei kuti vakatorwa nevanhu vane mhando dzepfuti dzimwe chete idzodzo vari vatatu serondero kwazvinoita. Zvinoita kuti ndifungidzire kuti vanhu vemhando yakavakambonditorawo inovagona kunge iri mhando imwe chete iyoyo.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vakaomba chikwata chevanhu kuti chiongorore kutapwa kwevanhu munyika pamwe chete nokutsvaga uye kudzoswa kwachiremba Peter Magombei mushure mekushorwa zvikuru nenyika dzekunze pamwe chete nevanhu muZimbabwe. MuHerald mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vana, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara mushure mekubonderana kwerori nekombi kukambu Zuma. MuHerald mekare mune nyaya inoti zvekudya zvakapiwa vanhu vakavhiringwa necyclone Idai zviri kuora zviri pazviri kuchengeterwa kuChimanimani East, asi zvisiri pachena kuti sei zvinhu izvi zvisiri kupiwa kuvanhu vanozvida. Muchikamu chino tinopa watereri ya Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko pa Studio 7 hapo muruta rona lesimati njanji ndio taro kuri zvinjure Zimbabwe ndichiti ndokumbira kuti muchenure vamugabe vazorere murugare. Mosa zamano vane medzira kuti vamugabe vakaondonga nyika vakadi vakaondonga nyika tisu isu masirizini muZimbabwe. Zvamunoti vamugabe vaichora kodzedza vanhu vaiuraya vanhu varume vari kuuraya ndeivava varipo ivava. Zvese kunyangariswa kwevanhu vanoitaidza mara vamaitei vamugabe ndovarudzwa kunaitaidza mara. Ivava varipo ivava vamunanga kana vachivenga ndovanoziva maitikira akaita kuna vaitaidza mara. Ndinyati izvi vachiri kuita futi masystem avo marini mumwe futi akanyangarika ipapa vamugabe vashaika. Saka mboti ndiri vamugabe vaita zvese izvozvo. Varume vaviri vandovo vari kukonzeresa nyonga nyonga yese. Please, ndakumbira. Ede plus guvaro da wakwero guva ngarito wakwa ende rinoto dhura nyati vamunanga kopane maridzo vanotambisa vachikokwira mandege vachienda kupi 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 vachikozitambisa mahara maridzo zvabata mucomplain apa boda vakirwa munhu ini vamugabe ndona ari munhu akasimudzira Zimbabwe.
Morei morei vatereri ve Studio 7 azvakoma zvotinonzwa pa Zimbabwe. Zvakaoma zvakaoma chaiko chaiko. Ngada kuti upfungisise nezvazvo hanotopenga musoro because teremone manesi avachabatsire vanhu madoctors vese yanguwambiriri mbiriri mastriti hakuchina upenyu kuzvipatara. Vanhu vakutorarama nemidzi mumisha hazvinhu zvaoma. Takutaparadzirwa ukama, taparadzirwa veukama vese, hapasisina achararama kuZimbabwe. Mino vamunanga kwekuti vanoda kusiya, kuzosiya Zimbabwe vanhu vese vaparara here kana kuti vanoda kuzoita sei. Tarwadziwa vedu, haiwa tarwadziwa. Tutora zvangu ndiri kuSouth Africa uko, mana haiwa tarwadziwa zveshuwa, tarwadziwa nokuabuda kuti kuri kuinzwa vanhu.
Kwaziwai kwaziwai pa Studio 7 ini ndetwa mukoma Simbarashe Chiwanga ndiri muno muSouth Africa. Zvakaitwa Dr. Peter izvo zvido kutirwadza nyangwe tiri kuno South Africa zvotikwadza zvisingaiti. Nokuti zvinhu zvakadero mapurisa aruradza kuti haasi kuda kushanda basa ravo. Vari kushanda hurumende havasi kushanda basa ravo zvakanaka nokuti zvinhu muZimbabwe zvakarongeka. Munhu uchitenga uchitenga line unonzi uya nemadetails ako. Saka why iwe munhu waifu aifonera doctor each and every time? Manamba evidence iripo, manamba tinawo, tiri kumaziva manamba yavo. Why vasingakwanisi kundobata vanhu ivavo nokukasira? Nokuti econet ine madetails ose evanhu ivavo vaitenga maline. Saka kana econet isingadi kubudisa chokwadi chizere kuti munhu uyu ndiani, econet hatichatodi econet muZimbabwe bose. Ndivo vamwe vari kuvanza uhworwo huchinyanya kuindira mberi. Mukatarira nguva iya yakambovharwa manitwe maindaneti vakakwanisa kuinda vana vachikuinga vakavhara neindaneti kuti iwe ekoneti vhara zvinhu zvavo chichahudzwa kuti di chisunungura. Saka izvozvo havavane raiti yokuda kuti vakwanise kusvika vandovhura futi vatoti iwe tiudze kuti nhamba iyi ndeyani, munhu iwe uri izi kubakwa kuti ndiani. Ndatenda.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7 nevaterereri vacho vese, ndokukwazisai panguva zino. Ini shuwa handisi kufara, ini handisi kufara, ndokurwadziwa chikuru, ndokurwadziwa ndokurwadziwa mukati mehana yangu chamusudze pamatama nekuda kwemukomana wavakapamba mwana mudiki uyu. Shuwa zviri kundirwadza. Ndodai vanhu veZimbabwe madokta yese dai maenderera mberi. Ndinotirwadza kuti vabereki vedu kumusha uku havasokwanisa kurapiwa. Asi ndinoti dai varamba vakatsika pavakatsika madhokuta, varamba vakatsika pavakatsika ipapo, varamba vachiratidzira, ndinodai zvakwanisa kuitika kune vanhu vese vachavese vese vachapambwa uye nevakambopambwa vakwanisa kumira pachinhu chimwe chete. Kune avo vaimbobatwa naobert masarauri avo, dai vakaitawo saizvozvo, dai vaibatwa papa vaistrike vagone kumira pachinhu chimwe chete kuti hurumende isi zvaita izvozvo zvokunyangarisa vanhu. Bhozi izvozvi patano vanhu vakutopfuura 50 vanyangariswa mukati megore rino. Shuwa zvinotirwadza, shuwa zvinotirwadza. Dai mukomana wakwasaa kudzoka ari mupenyu mukomana uyu. Ndinotora ndiri South Africa, stand knowledge, ndiri South Africa kunoti West Brits.
Makadiko vashamari veStudio 7 nevateereri vese venhetenyuro yeStudio 7. Zita taipa mwenda mberi, ndiri pano paJoni ndinotsigirana nechirongwa chamuinacho chekuti murambe makatsikama dziri kuti hamusi kudzokera mabasa. Dai izvozvo magona kubatana yevanyika yese, munyatsoratidza chihurumende chiripo chehusataniki icho kuti zvachiri kuita hazvina kunaka, zvokuti vana kana vachinge vachema kuti mari yatiri kuhura ishoma, ivo voita basa rekunyangaritsa vanhu, hazvina kunaka. Izvozvo ndozvinondipa kunyatsobatikana nekugumbuka kana ndichirangarira murume uyo uyo ari kungotenderera nebhokisi kubva kumusha kwake kudzoka zvemuharara achingotenderedzwa naye. Zvese izvi zvakakonzerwa naiyeyi murume uyoyo. Vane vamwe vanhu vari kuwana rukono kunomusapota kunzi hanzi angakanaka hee, wakatipa minda. Iye ari mumwe munhu wechisatanika akanga aripa pakanga akabata matomo, zvokuti iyeye dai murume iyeyi uyu ari kungoramba achingotenderera ari mubhokisi asina kurambidza tsvangirai ahwina maelection, dai zvese zviri kuitika izvi muZimbabwe dai zvisimo. Naizvozvo ndonekwa nekunodzimbikana nekunoshungurudzika kana paine vamwe vanhu vanoonekwa nekunosapota iye chimurume chiri kuramba chichingotenderwa nebhokisi ichi, chakaonekwa nekunouraya nyika. Hona ichimwe chisataniki chaakasiya ichi, chakonoja nokunodzvanyirira vanhu kuti vanhu vafaniri kuchemera kodzero dzavo. Zvinondipa hasha nekunochungurudzika. Ndatenda zvangu.
Ndimurambi paJoburg apa. Kutonga kwaro gamba rinopedza vanhu vose nokuti medza garuwe zvakaoma. Musadaro vamunanga kubadzosai vamagombei ava, vanhu ngavarambe vakaratidzira madokita ava ngatoratidzira chaiko nekuno kudhaiaspora rirambe richirohwa shoko rokuratidzira dokita vadzoke.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika mune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien kuti vave chipangamazano chavo mukudzivirirwa kwenyika, basa raimbove ravaJohn Bolton avo vakadzingwa basa navaTrump svondo rapfuura. Matare edzimhosva muCameroon haasi kushanda sezvo magweta ave nemazuva matatu achiratidzira pamusoro pekuchorwa kwekwedzero dzevanhu. Magweta aya ari kuramba achiratidzira achiramba kushishidzirwa nehurumende achiti kodzero dzevanhu dzave kunyanya kuchorwa, vanhu vachitochwa uye vachivharirwa mumajeri kwenguva isiri pamutemo. Svondo rino rega pane mhosva dzinosvika mazana matatu nemakumi masere dzaifanirwa kunzwikwa nematare edzimhosva muguta reYaounde, asi dzakatadza kunzwikwa pamusoro pemagweta ari kuratidzira. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muAmerica veCenter for Disease Control vanoti vagadzirira kurapa vanhu vanorwara nechirwere chemapapu chinokonzerwa nekuputa foja inonzi e-cigarettes uye inozivikanwawo nezita rekuti vaping. Kubva nezuro kubva nomuvhuro pane vanhu vanoita mazana mana evanhu vanofungirwa kuti vane chirwere ichi mushure mekufa kwevanhu vatanhatu nechirwere chemapapu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pevaping kana kuti ma-e-cigarettes aya.
Pane midzanga yefodya inogadzirwa yava kwemazuvano. Midzanga iyi ine mabhatiri mukati anoita kuti kana uchiputa zviri mukati unoita kunge uri kuputa fodya, asi haisi fodya chaiyo. Ine zvirimo zvinosanganisira nicotine, chinova chinhu chikuru chinowanikwa mufodya yatajaira yemazuva esei. Asi idzi dzemagetsi ndosaka ichinzi e-cigarettes, kureva kuti electronic cigarettes, kureva kuti mudzanga wekuputa unoshandisa magetsi kuti hutsi uya unobuda usingakashidze ubude imomo. Muchinoitisa hutsi ichocho icho, machemicals kana kuti mishonga inenge iri imomo mudzanga uyu. Midzanga iyi ine mishonga yakati siyanei siyanei, asi mizhinji yacho ine mushonga unonzi THC kana kuti tetrahydrocannabinol.
Vaping yakaipa pakudi, yakaipa here iri nani here pa Fodya?
Chekutanga ndechekuti vanhu vazhinji vainyeperwa vachinzi vaping kana kuti e-cigarette. Dzakanaka nokuti dzasiyana neFodya ya yemakore ese atagara tichiziva nokuti hadzikonzere chirwere chemapapu kana kuti cancer of the lungs inokonzerwa ne Fodya idza kudaraidza. Asi takuziva kuti aiwa manyepo sandi chokwadi chinokonzeresa kuti vanhu vaite kurwara nechirwere chemapapu ichi. Kazhinji kacho inicotine. Nicotine iyo inowanikwa zvakare muFodya idzodzi dzemagetsi. Mune mishonga inowanika. Mishonga iyi iri toxic kana kuti yakafanira michetura pachayo mishonga iyoyo. Uzhinji wanotaura unowana kuvanhu vachaizvo unonzi THC. Kwaya umwe unonzi CBD kana kuti cannabinoid. Maoils anenge ari mafuta. Saka mabatiri zvaanoita panokweva munhu, mabatiri paunokweva, mabatiri anobva aregedza moto. Moto iwo unopisa mafuta ari mukati nemumwe mishonga. Ndo zvinoita kuti pazobuda hutsi. Ndodzokera padingidira remubvunzo wenyu kuti yakaipa here. Wongu nekuti inoita kuti vanhu vahakire kana kuti vaite chidokwa dokwa chokuramba vachingoda kungoputa midzanga iyoyo, sezvinongoita midzanga yeFodya chaiyo iya inonzi pachirungu addiction. Saka even though isiri Fodya chaiyo yatakakura tichiziya, inoitawo addiction kana inoita kuti vanhu vabatire vogoramba vachiita chidokwa dokwa chokuramba vachida kuishandisa. Zvinova zvinhu zvisina kunaka zvatipidza parinhasi pekuti tava nevanhu vakawanda chaizvo vari kutosvika kuma400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisiri kunzwisisika. Asi chatinoona chakafanana muvanhu vese ava ndechekuti vese vanga vachishandisa Fodya idzodzi dzemagetsi, ma-e-cigarettes kana kuti vaping. Pava nendufu dzasvika nhanhatu, asi zvandataura tine vanhu vari kusvika 400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisina kumborwarwa pano pasi chatisina kumboona, asi tiri kuchiona chete kune vanhu vari kuputa iyo midzanga iyoyi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari muWashington DC ne Studio 7.
Military touch. Ndakuvaka musha asiyana inorova mama hatichada kusasana ingangova yatofamba mama ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo isere mibuzo mama
nziyo yerudo
mibuzo yacho inoda minduro
nziyo yerudo
minduro zacho minduro zaizo mama unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai hausombo venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai hausombo venga mai vangu kana hama dzangu anonzi hemi haladeo
Ziyo yerudo ja praise sezvo nguva yedu yapera regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kudzokera kumabasa kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai namutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.